kaona mapicha abuda nasi arikuratidza vanhu vakawanda vada kuregista kuvhota vari pamakombe hazvitifadza nekuti vanhu vakawanda vada kunonyoresa kuvhota asi process yachona iri kunzi yakarebeka inyaya yekuti makiti agara aripo makiti avanosimboshandisa pavanoenda kumabhizi papas vavangotora iwawo
tiri kunzwa vamwe vachigunun'una kuti vanofungidzirwa kuti vanenge vakarerekera kune rimwe bato vakasvika vari kusvikonyoreswa kuvhota vanenge vaenda vari vega vachiswera vari mumitsetse
patsvagurudzo dzedu tiri kuona kunge pane vari kuunza vanhu tisingazivi kuti vari kubvepi kuti vauye kuzovhota kune macomplaints atinombowana kucall center yedu vanhu vari kutochema-chema neizvozvo kuti pane vanouya nemabhazi pane vanouya nemamwe makombi avanenge vasinganzwisiki vabvepi ivavo ndo vanokasira kuoneka nevanhu vekuelectoral commission saka process yekunyoresa kuvhota muzimbabwe pachirungu tinoti iri continuous tinoreva kuti haiteri ende yakavhurika kune munhu wese muzimbabwe nane makore 18 zvichienda mberi hazvisi zvinhu zvatinotarisira munguva yatiri just before ma-2023 harmonized elections edu
zvii zvingaitwa kugadzirisa dambudziko iri kana kuti zvamuri kuitawo imi sesangano reelection resource center
isisi seelection resource center titori muchirongwa chekuedza kutaura nezimbabwe electoral commission kuti kana tichibvira kana tichikwanisa tisati tasvika kumaelection edu a-2023 vawedzere maregistration kit pamacenters aripo kuna kudhara senge muno muHarare tiri kuvakurudzira kuti pacity house vawedzere maregistration kit kana ari 2 voita kana 4 kana ari 4 voita kana 6 and also kuti vawedzere senge pamakondo tichitarisa kuti izvezvi tasara nemwedzi shoma kuti tiende kumaelection a-2023 handionese kuti nzvimbo mbiri dzirimo muHarare dzinokwana vakasakwanisa kuwedzera macenters at least vawedzere maregistration kit.